Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 18 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzo muZimbabwe vabvumirana kuti kana kushini kana kuti rescue package isingauyi mangwana vokanda mapadza pasi. Vese vanotenderana kuti iri danho ringatirimusa hurumende iyo yaratidza kuti haina hanya nekutambura kwavarairidzi namamwe masivil servants muZimbabwe.
Sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichatanga kuramwa mabasa mangwana, rechiti mari iri kutambiriswa vadzidzisi ishoma zvikuru. America yobatsira kanzuro yeguta reHarare kuitira kuti ikwanise kupedzisa kuvandudza chipatara cheWilkins pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neguta guru renyika. Chikwata cheZimbabwe chemaGems chakundwa neMalawi 49-43. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhengo dzaro dzichatanga kuramwa mabasa mangwana, rechiti mari iri kutambiriswa vadzidzisi ishoma zvikuru. Izvi zvinouyawo panguva iyo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions richiti riri kuenderera mberi nekuronga kuratidzira munyika yose. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo dzichatanga kuregedza kuenda kubasa mangwana, vachiti hurumende yaramba yakaisa zvimiti munzeve pachikumbiro chavo chekuti iwedzere vadzidzisi mari dzemihoro dzine musoro.
Varairidzo muZimbabwe vabvumirana kuti kana kushini kana kuti rescue package isingauyi mangwana vokanda mapadza pasi. Vese vanotenderana kuti iri danho ringatirimusa hurumende iyo yaratidza kuti haina hanya nekutambura kwavarairidzi namamwe masivil servants muZimbabwe. Saka zvinenge zvasvika kwamvura yacheka makumbo kuti mangwana kana pasina kushini yauya, varairidzi vogara havo kumba kwavo, vana voshaya anovarairidza.
Vazhou vati sangano ravo rinoda kuti hurumende ivape mari inoita madhora mazana maviri ekuAmerica kana yakaringana nemari iyi ari maRTGS kubhadharirwa mari dzechikoro dzevana vatatu pamudzidzisi wega wega uye kupiwa mastendi ekuti vadzidzisi vakwanise kuvaka dzimba dzekugara.
Zvimwe zvekare varairidzi vanodawo kuti basa ravo rikoshese, vasangombunyikidzwa nehurumende. Hurumende ikonsulte varairidzi pane zvainenge ichida kutaura zvikuru sei securriculum review muzvikoro. Saka idano ratora reUnited Front richaona varairidzi navo masivil servants vachibatana vachirwisana nehurumende iyo inoratidza kuti haina hanya navarairidzi, haina hanya namasivil servants, asi achipleya basa rakakosha zvikuru kwazvo. Saka ndokwatasvika uku vese vaimbofunga kuti romance ingaunza chauviri, vataura kuti hapasina chauviri, chingapa chete kuti zvinhu zvive muchechetero mvura yeguvi industrial action. Saka varairidzi vari kushapena their instruments of combat, and kana pasina chauya mangwana they will send their instruments of combat into clanking.
Danho ratorwa nePTUZ rekutanga kusaenda kubasa mangwana rinouyawo apo mutungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachiti nhengo dzesangano ravo dzichatangawo kurega kuenda kubasa nemuvhuro uye havasi kutambira zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekurerutsa raramo yavo zvavapiwa nehurumende.
Mende iri kurwisana nekupa mazita akasiyana siyana kumarishoma yavanoda kutipa. Isu hatidi mazita na kusheni nezvimwe. Tinoda mari yatatagara tichitambira $1,000,000 ichinjwe neinterbank rate iriko. Tumari tuweze tukavari kutipa. Tushaenderane nemaprize ari mumashops mazuwa na ashaenderane nemaprize emaservices atiri kuwana kuma insurance health funeral insurance nezvimwe. Tinoramba tichiva reminder kuti ngavatipe mari yedu yataisitambira yatakanegotiata muna 2012.
Munyori musangano rinomirira vashandi vari mune zveutano rehealth Apex vaEdwick Nema vanotiwo sezvo hurumende ichiti neimwe mari yakasara pabudget renyika inofanira kuvapa mari iyi kuitira kuti vakwanise kurarama.
Isu sevashandi vehurumende tiri kuti hatichakwanisi kuya kubasa nemari idzodzo. Hongu tinoappreciate that government yakatipa mazuko buses, ngaitipa mazuko shops, ngaitipa mazuko wives. Tiri kutarisira kuti vamututo vakabuda kuparlament achitaura kuti kune surplus. Where is the surplus? Where is the surplus? And the security is that the government is a divided roof. Tiri kuda mari inotikwanira.
ZCTU inotiwe iri kuenderera mberi nekuronga kuratidzira kwakasimba munyika yose. Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vatisangano ravo riri pakati pekunzwa pfungwa dzemasangano akawanda nezvenyaya yekuratidzira iyi. Vachiti kuratidzira uku kunogona kuitwa kubva svondo rinouya zvichienda mberi. Danho riri kutorwa neZCTU iri rinouyawo panguva youtungamiriri hweZCTU huchiti huri kutyisidzirwa nepamusana pehurongwa hwekuratidzira uhu. Gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kunzwa zvichemo zvevashandi vayo uye vati vari kutsvaga nzira dzekuti nhuna dzevashandi dzingagadziriswa sei kuburikidza nekutaurirana pakati pavo sehurumende nevashandi pasi petripartite negotiating forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Ukuo sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti richamirira kunzwa kubva kunhengo dzaro pamusoro pemari yekubatsirikana yakapiwa vashandi nehurumende pamwe nehurukuro dzemihoro pakati pehurumende nevashandi vayo idzo dzinonzi dzichiri kuenderera mberi. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa pakati pevashandi vehurumende nehurumende nezuro apo hurumende inonzi yakazivisa kuti yapa vashandi vayo zvikamu 50 kubva muzana zvemari dzemihoro yavo mumwedzi uno semari yekubatsirikana. Munyori mukuru wesangano ravana mukoti vaEnoch Dongo vanoti vashandi havana kupiwa mukana wekuramba kana kutambira mari dzekubatsirikana idzi sezvo dziri kungoiswa mumabhanga avo. Asi vaDongo vanoti sezviri kungoitwawo nevamwe vashandi vehurumende vese nhengo dzavo dzakarambawo kutambira madzora makumi mapfumbamwe nemanomwe akanga aiswa patafura nehurumende vachiti vanoda kuti mari dzavo dzifambirane nemamiriro akaita zvinhu pari zvino. Ngatinzwe hurukuro yataita navaDongo pamusoro penyaya iyi.
Sezuro takasangana nehurumende zvishuwa. Tasangana navo hurumende avasi kuramba kuti titaurirane. Vakati ivo vari kuenderera mberi nehurukuro dzekuti vagadzise mari yedu. Asi vachienderera mberi kudaro vakauya vachititaurira ivo kuti vachatipa cushion allowance mwedzi uno waJuly. Cushion allowance iyi vakataura kuti vachatipa 50% yemari yedu yetinotambira yakasangana kuti basic salary nemaallowances ese atinotambira. 50% yacho ndo yavachatipa. Iyi yanga isiri negotiation ihurumende yaona pachayo zvakakodzera kuti vashandi nemari yatakahora mwedzi uno hatikwanisi kuti tingararama kusvika pane umwe mwedzi muna August kunyange tichiita manegotiation.
Saka zviri kureva here kuti makatambira iyo 50% yavari kupai asi muri kumirira dzimwe nhaurirano kana kuti muri kuiramba muri kuda kuti vakwidze?
Mari iyi havana kuuya nayo vechitipa mukana wekuibvuma kana kuiramba. Vakauya nemari iyi vechititaurira kuti tichakupai 50% iri cushion and ichiuya kawa once haisi salary. Saka hatina mamwe marambiro ataikwanisa kuita kana mabvumiro ataikwanisa kuita kunze kwekuvataurira kuti tazvinzwa mari iyo nekuti imari inova yakatopiwa vamwe vakatoipiwa vakangoona yapinda mumaakaunti mavo vamwe vashandi vehurumende. Saka isusu tanga tisina mukana wekuti tingarambira hurumende kumari yavari kuda kupa mushandi wavo tisina kumbonga taita hurukuro nayo. Saka vakauya vechiti tichienderera mberi nekutaurirana taona kuti tinogona kutora kanguva tichitaurirana kusvika pane imwe payday muna August taakukupai mari iyi.
Saka imi mune matanho amuchatora here kusvikira August kana kuti maakungomirira?
aisinyaya yekutora matanho asi nyaya ndeyekuti vanhu vedu vari kurarama here. Saka isu 50% iyi aisati yauya, takamirira kuti iri kuuya rini. Yauya toona kuti inokwanisa kususukidza vana mukoti vedu kusvika papi, then tichitaura nevashandi tichinzwa kuti vaomerwa kusvika papi pamusoro pekunge vapuwa kamari kakaka. Then ndo petinokwanisa kunga tiine danho rekuti danho ratakutora kana kuti danho raakutorwa ndeiri. Nekuti isusu semaleaders hatina danho ratinokwanisa kutora tiri tega kunze kwekunge taudziwa nevetinomiririra vanova vashandi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. America yavimbisa kubatsira kanzuro yeguta reHarare kuitira kuti ikwanise kupedzisa kuvandudza chipatara cheWilkins pamwe nekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana neguta guru renyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekusangana nemiriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, Mayor weguta reHarare, vaHerbert Gomba, vati vakumbira kubatsirwa kupedzisa urongwa hwekuvaka pachipatara cheWilkins uhwo hwakamira makore 12 apfuura.
Vati vachatipa vana mazvikokota vavo vane zvekuita neutano. Vana mazvikokota vavo ava vachange vachiuya vachitenderera mukliniki yedu. Tine chipatara chiri kuvakwa neSito Harare, chakagumisira kuvakwa kare, chachangosiiwa chakadaro, chatura kupedzisa chiri paWilkins. So vati vachatumira vana mazvikokota vavo Center for Disease Control kuti vauye vaongorore kuti zvii zvinoda kuitwa ipapo, rubatsiro rwavangaise ipapo kuti tipedzise nderupi. Nekuti isu seCity of Harare tinoda kuisa mari ipapo kuti zvinge zvichipera, kuti vanhu vedu vabatsirikane, tive nefacility yemhando yepamusoro inobatsira vanhu yatingati smart municipal health center.
Vagomba vati kanzuro iri kuda mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora emuZimbabwe kuti vaenderere mberi neurongwa hwepaWilkins. Vagomba vatiwo vapira kuna vaNichols matambudziko avari kusangana nawo munyaya dzekuchenesa mvura yekunwa pamwe nedambudziko remvura dzetsvina. Vatiwo vakurukura nezvekuvandudzwa kwematongerwo eguta kuitira kuti vapote vachipiwawo unyanzvi.
Zvimwe zvatakurukura nezvazvo zvine chekuita nenyaya yemvura, zvine chekuita nenyaya yemvura nesuwa. Takuvandibvunza kuti ko zvii zviri kuitika, ndikakwanisa kuvabuditsira pachena mamiriro azvakaita, kushomeka kwemvura, kutambudzika kuri kuita vagari, uyezve kushomeka kwemari yekuti tinge tichibatsirikana kugadzisa dambudziko iroro. Saka vatakura dambudziko iroro vakudzokera kunoripepeta nekuona kuti vangatibatsire zvakaita sei. Zvimwe zvezvinhu zvatakurukura nezvazvo zvine chekuitawo nekuwandudza matongerwo eguta, vachibatsirawo nekutipawo zivo, njere neexpertise yavangatumira kuti tinge tichishanda.
Meya weHarare ati wawirirana kushanda pamwe chete neAmerica mukugadzirisa nharaunda iri pedyo nekune muzinda uyu. Ambassador Brian Nichols vatsigirawo vachiti vaita hurukuro vachitsanangurirwa matambudziko ari kusanganwa nawo neguta reHarare.
We discussed a number of issues including improvements to the area around the US embassy.
Takurukura zvinhu zvakawanda kusanganisira zvatingabetsera nazvo kunharaunda ine muzinda wedu, uyewo matambudziko akatarisana neguta reHarare munyaya dzemvura, magetsi pamwe nezvingaite kusimudzira guta. America inofara kuve nemuzinda wayo muHarare.
Kanzuro yeHarare inoti kuondomoka kweupfumi hwenyika kuri kunze kuti tabita basa ayo nemazvo, sezvo vairuzhinji vari kutadzawo kubhadhara mitero kukanzuro yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chehurumende chikuongorora batamurefu batamupfupi inonzi iri kuitika mukanzuro yeulawayo changa chiri kutarisirwa mudhorobha iri nhasi kuti chitange basa racho mangwana. Mukanzuru iyi munonzi maita kunetsa na kunotyisa mushure mekunge mutewedzeri wameya vatinashe Kambarami vaedza kumisa basa munyori mukuru weguta va Christopher Dube vachivapomera mhosva yehuori. Bato reMDC rinonzi radaidzawo makanzura aya kuti riedze kugadzirisa kunetsana kuri mukanzuru kunonzi kwapa kuti mamwe mapato akaita semutwakadzi Republican Party apindire achishora bato reMDC achiterere kuunza vabva kure kuti vatungamire mudunhu reulawayo. Asi MDC inoti pamutemo hapana chakaipa kuti munhu akwikwidze kwaakavaka musasa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaClifford Trachwayo pamwe nemutauriri wemutwakadzi Republican Party vamboni Sigumbo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaGumbo.
Chiri kuita nezvekuti vanhu veMDC inotungamirwa navachamisa vakauya vakaunza vamwe vanhu vasiri vemubulawayo vasinganzwisisi makariro edu kubulawayo and vanhu ivavo ndivo vari kukonzera mhirizhonga. Iko zvino tinava Kambarami varivo deputy mayor wekubulawayo nefaction yavo yevamwewo vanofanana naiye Kambarami vakadisrikata zvakataurwa nameya nevamwe vemanagement vekuulawa city council vakaita zvavo zveku vachida kuti vabvise town clerk pachigaro zvisiri pamutemo. Izvozvo ndizvo zviri kukonzeredza mhirizhonga mubulawayo.
Vachachwayo, munoti kudii nezviri kutaurwa navagumbo?
Nyaya iri kutaurwa navagumbo haisi nyaya yekuti inyaya yevanhu vatorwa. Tiri munyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe ine vanhu vakasiyana siyana. Ndosaka chinzi tichita tirimikidza nyaya yekuita yatoti nechirungu nation building. Bulawayo munoiziva yakada kufanana neHarare, inonzi metropolitan province. Zvichireva kuti iguta asi mukukura kwaro nokusanganiswa kwaro riri pamusoro pemamwe maguta ese. Zvichireva kuti zvinoitika umomo zvinhu zvinosanganisira kusangana kwevanhu kwakawanda. Nyaya yekubulawayo haina town clerk. Haisi nyaya yevanhu kuti vanhu veMDC kana kuti vanhu vechi. Asi inyaya yekuti pane zvinhu zvinonzi zvakakanganisika kuitika. Asi isu semusangano ndinofunga panyaya iyi, mutauriri wedu vaDaniel Molokeli vakabuda vachitaura pachena kuti isu tiri kuti nyaya yakaitwa iyi yekususpenda town clerk ngaimbomiswa parutivi. Asi hazvirevi kuti zvavakapomerwa tatingazviende parutivi, asi tati ngazviongororwe.
Todzoka kwamuri vaGumbo, manzwa zvataurwa navahlachwayo vari kutiwo Bulawayo imetropolitan, vanhu vese vanokwanisa kuuya vachikwikwidza musarudzo. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Zviri kutaurwa navahlachwayo hazvisi zvechokwadi, nokuti izvozvo zvavari kutaura zvinoitika chete kana takutarisa nyaya dzekumateverelendi. Ndo panonzi Zimbabwe zveunitary state. Asi kana vamwe vachiita zvavo zvekumashonaland uko, hapana vanhu vekumateverelendi vanoenda ikoko vachinokwikwidza, vachinovaudza zvekuita, vachinovachingidza matsika nemagariro yavo. Dai zvanga zviri zvechokwadi ka, dai Kambarami asina kumirira kuti mugumi abve aende kuchikoro iye osara achisuspenda town clerk. Asi tiri kuona kuti nyaya iyi it's a factional issue. Zvinofambirana nezvakaitiwa kucity hall pacongress yavo yeMDC yekuti vakabvisa vagari veungulawayo vabva vaisa vavo vanhu vanobva kumashonaland kuti vaite leadership yekumateverelendi.
Vahlachwayo,
nyaya hombe haipfinyi iri pano ndeyekuti mukoma wangu vaGumbo vane muonero wavo nemutsananguriro wavo watokwanisa kuti vane his own definition yekuti mugari weBulawayo ndiani. So vane maonero avanoita akasiyana nemaonero atinoita semusangano kana maonero anoita vanhu vese kuti zvakamira sei. Mumwe wevheki uri pachena kuti ndeupi munhu anokwanisa kupinda musarudzo. Mugari wemuwadhi imomo, vamwe vacho haisi first term yavo semakanzira, vatorimu second term semakazla ebulawayo.
Todzoka kwa muri wa gumbo kwa mwakabirikirwa mubulawayo as vasiri vatingati vane masene na tatingati echi ndebele. Ani itasea?
Kutawaza masene mechi ndewe kana chirungu ipana. Munu akabirikirwa kubulawayo anokara kubulawayo. Apana kana wani asinga goni utawaza chindewele. Kuna kantila ze MDG haa goni utawaza chindewele. Ano utawaza chishwone.
Vashachwa ipindura
Nda to tanga wogu zingo zora na inini makanzila saya iwese tino waziwa wari wadari kubula wawo iwese tino waziwa wachi kanisa kukuluma wachukanta kuleveleka wachukanta kubuya.
Mutewezerwe mnyori wezo kutungwa kwe matunu mbatore MDC wa Clifford Sachiwayo washitaro wari parunare mwarare. Manzuko kubwa kumutawiri webatore Mutwakazi Republican Party Bamboni Sigumbo washitaro wari parunare mbulawayo muurukuru yangaji kwa kerwa na Blessing Zulu wa Studio 7. Muna uzemi tambo. Mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira munyika vaAlvin Aluva Jakata vari kutarisirwa mangwana kunge vari patafura yepamusoro-soro kumakwikwe Africa Cup of Nations kuEgypt mushure mekupiwa tikiti rinopiwa vanyarikani vepamusoro-soro nemutungamiri wesangano renhabvu muAfrica reCAF vaAhmad Ahmad kuitira kuti vaone mutambo uri pakati peAlgeria neSenegal mufinal yeAFCON. Vajakata avane makore makumi matatu nemaviri ekuberekwa vakashandisa mabhazi, dzimotokari, midududu uye chikepe kufamba kubva ku Cape Town mu South Africa kusvika ku Cairo ku Egypt kunoona makwikwi aya. Blessing Zulu Studio 7 abata vajakata kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndinobva kufara zvikuru nerireremekedzo rwandapiwa nemukuru weCAF vaAhmad avani vanikoka kumusangano mukuru weExecutive Committee wakachitwa muno muCairo vakandipa tiketi reVIP rekuyemunyarikani kamutambo wefinal uchatambwa pakati peSenegal neAlgeria musechishanu. VaAhmad zvekare vandivimbisa tiketi rendege rekubva kuno kutokera kuZimbabwe uyezve vatipa nezvimwe zvavachaona kuti vachatigadziritsira here. Vandibvunzawo zvimwe zvichemo zvangu ndikataura kwavari ndikati ha zvichemo handina zvakawanda asi ndichazokupai marecommendations angu bose ndakanyora pasi zvandinofungidzira kuti zvenezvii zvavangasvitse kuna kuAfrica Union maererano nemafambiro ezvizvarwa zvemuAfrica zvichifamba zvichienda mune dzimwe nyika dzeAfrica because maererano nemafambiro andakaita matambudziko andakasangana nawo zvininga mupini zvandakasangana nazvo zvairwadza zvairema. Saka panofanira kuti paongororwe ipapo nevatumwa neutungamiri kuti pangaitwe here visa free kana kuti goya inonzi borderless Africa. Africa isina mugana sekuti chizvarwa cheZimbabwe kana chida kufamba kuti chiende kuKenya chinofamba zvakasununguka pasina muripo pasina kana marestrictions kana madelays.
Mungati ndekwa makanyanya kuwana matambudziko mukufamba kwenyuku?
Kwandakanyanya kuwana matambudziko ndiko kuSudan. Zvakanga zvakaoma nekuda kuti kwakazoitika chimurenga kwaiita vagari vemunyika iyo vakairatidzira. Saka ndakatsiga zivo chenu kune chiitiko chakadaro asi nekuda kwekuti mutauro wangu watinotaura wechirungu nemutauro wechishona wakasiyana nemutauro wavo mutauro wearabi ndakanga ndisinganzwe zvavaitaura ndakanga ndisingaone even zvanga zvakanyorwa magrafiti akanga ari kumadziro ndakanga ndisingakwanisi kuverenga. Ndakazoona ndava pakati pemasoja ari kune rimwe divi mavaratidziri vari kune rimwe divi saka inini ndakatsarudza kuti ndifambe ndakananga nekune masoja ndichiti sevanhu vemutemo ndifunga ndinenge ndiri stef kana ndikaenda nekudivi ravari asi pakazoitika zvakati wandei ekunga zvichinzi ndakwanisa kuti ndizvitaure asi zvakanga zvakaoma zvairemba.
Vanga vari mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira munyika vaAlvin Aluva Jakata vachitaura vari parunare kuCairo kuEgypt na Blessing Zulu Studio 7. mnemwe na uye mitambo chikwata che Zimbabwe che ma James chakundwa ne Malawi 59-43 mumutambo wachwe kugumisira we group F netball. Michael Kariati anotipanya iye.
Eze zaitika mshure mokunge Zimbabwe ichango baku zambura Barbados 66-41 uyeze ya zamburu wao 79-36 ne New Zealand. Ezi, zave kureva kuti ma James, apeza aripachina noche China mugungano rezi kwa talita na tu mugroup F pa sipe Australia, New Zealand ne Malawi, a sipa msorope Northern Ireland ne Barbados. Zimbabwe, yapeza ine mapoinzi mana, Malawi ine mapoinzi matana tu. Muteveriwe mutambo wene bo, Vashekmen Gosha. Vanoti norondo yaramba kushanduka vachitiwo Zimbabwe inofanira kugadzirira zvakasimba mumitambo inotevera.
Ah, Malawi yaiya kuramba ichienderera zvachose hachanzwisa kuti nye, but history yacho kuramba ichiradza kuti Malawi kuramba ichitiderera.
Zimbabwe yave kusangana ne Jamaica kana Uganda inenge yapedza iri pachinano chechina mugroup G kurwira kupedza iri pachinzvimbo chechinomwe makundano aya. Australia ne New Zealand idzo dzabanda na mangwanani, Australia ichikunda 50-49 ndidzo dzirikuenda ma semifinali. Captain Wema James Perpetual Sia Chitema anoti vaive vari mu Liverpool England kunodzidza zvekuti sechikwata chechidiki vave kutarisira kuve kumakundano e World Cup anotevera.
Tuda kudzokera World Cup, tuda qualify kudzokera World Cup, ipapo ndicheta ndikano vakura kudzokera.
Australia yatora mukombe uyu kanokwana kagumi, New Zealand kaviri kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Mune mumwe mutambo wanhasi, Northern Ireland yarwa Barbados 46-43. Final we makundana aya iriko nesondo apo makwikwi aya ari kusvika kumagumo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tereri, musa kangana wachirongwa che Women's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa zvirikuitwa nechikwata che Zimbabwe Netball chema James ku Liverpool ku Britain. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa hi WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Mwede ya pera, rikaiti mbotarisa misore na uza nasi. Sanganerevara irizire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, rino tinengo zaro, zichatanga kurangwa mabasa mangwana, rechite mari, iru kutambiliswa vajizisi isho majikuru. Amerika, yuba zira kanzuri ya gutare Harare, kuitira kutikuwa nise kupedzisa kuvandu za chipatara che Wilkins, pamwene kugadzirisa matambudziko akatarisana ne guta gurure nyika. Chikwata che Zimbabwe chema James chakundwa ne Malawi 59-43. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.